vashara nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi panzvimbo kuchiwesha mudunhu remashonaland central vachamisa vati vachasimudzira upenyu hwevanhu kumaruwa vachiti nguva yareba vagari vekumaruwa vachibatwa neseri kwemaoko nezanupf
macendral tinonzi kuti mune munyama munyama wenyu ndohutungamiri hwamabuda hwekongo yakareba usinganzwisisi the priorities of the province kongo kune under development inotyisa but I can assure you kuti isu tiri kuzoshanda to reverse that under development urongwa tinahwo maprogram tinahwo tobva tafamba tinoenda kupi mberi ndakutaurai ndikati muono watinawo muono wekuti patinopinda nyaya yemacash crisis inogara ichitaurwa isu hatipedzi kana twichi aiwa kana tada twichi tibvisei hatibvisei twichi makiwo aripo chiza mama chiza asi musati mandibvisa nendabvisa minista wacho nokuti kana usina anga you have no business to be a minister
vashamisa vatiwo vana vechikoro vedzidzo yepasi vachange vave kudzidza pachena kana vachinge vapinda muhurumende
zimbabwe ngaizikanwe nenyaya yeeducation education yedu tikagadzira sei toda kusumudza zvikoro kubva grade 1 kusvika 7 tinokurova nenyaya yekuti aiwa mwana wese hakuna anosara we are not going to commodify education or commercialize it munhu wese hande kuchikoro wedha une mari or hauna free primary education
vaenderera mberi vachiti vaimbo vamutungamiriri wenyika varobert mugabe vanofanira kupiwa mukana wekuti vazorore kunyange vachiti vakaondomora nyika
tiri kuenda paurongwa hwehurumende patinongopinda pane zvatakatoronga ndakati ngaupatuke mumba mako ngaupinde mubhetrumu ngaupinde mukicheni ngaupinde mubig house ngaupinde nemusmall house for the past 8 years. The government of the past 8 years has been government of violence. Chaitonga munyika muno is violence. Chaitonga munyika muno is fear. Chaitonga munyika muno is dictatorship. Chaitonga munyika muno is poverty. That is the government yangari munyika muno. And vanhu vanga vasina hurumende.
Vatiwo zvakare sebato vachaedza pose pavanogona napo kuti paumbwe mutemo uchange uchiona kuti masimba ochinjanwa sei kana kuti transitional government act
chokwadi mukandiudza vasakuini this day and age tiri kunoedza nenyaya yesarudzo kuti free and fair elections zofanira kuitwa sei this day and age chatakarwira chi we must not be haggling or arguing about the election tingowirirana kuti an election inoitwa so ahwina ndiye mukoma wezuva iroro asina kuhwina ndiwo munin'ina wezuva iroro tomirira 5 years tichibatsirana mwari kuopposition mwari kugovernment anenge apinda ne so that the country is stable and weare focusing on the economy kwete kuita basa remasiloganzi basa repolitics most of the time to the detriment of development ndowe inonzi saini yokuva cash nekuva retrogressive
vachitaurawo pamusangano uyu vanotungamirira rimwe bandiko remdc vawelshman ncuve vatiwo masoja anofanira kubviswa kukomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kuti sarudzo dziitwe zviri pachena
remove masoja kuzet remove masoja kuvanhu kumavhileji instruct vanhu vako mayouth ezanu instruct matraditional leaders to stop intimidating people by asking mavoters this make sure that on election day mavhoti anokauntwa ese kupolling station woedwa ese kupolling station including epresidential election and they are put up on the door we will edge those results for ourselves because we have them kumapolling station chenja maitiro once you do that the people will speak again as they spoke in 2008
vachamisa vakatarisirwa kuitwa mumwe musangano nevatsigiri vavo kubulawayo mushure mezororo reeaster ndakamirira Studio 7 kuchiweshe mudunhu remashonland central ndini Thomas Chiripasi.